manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 20/2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura chirongwa chekupa varimi magwaro anovapa kodzero yekushandisa minda yavo mumapurazi avagere sechibatiso mukukwereta mari kumabhanga. Hurumende inonzi yakundikana zvakare mwedzi uno kubhadhara vashandi vayo nenguva mihuro yavo inouya iri mumari dzemaziki. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa neBotswana zvinoti gore ra2024 ranga rakaoma zvikuru mukurarama. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaparura chirongwa cheLand Tenure Implementation Program icho chinopa varimi magwaro nezvibvumirano zvekugara nekushandisa mapurazi avakawana pasi pechirongwa chekugoverwa kweminda patsva. Vachitaura pamabiko aya aitirwa papurazi ravo reprikeb kukwekwe vaMnangagwa vati urongwa hwemagwaro matsva aya huchapa varimi vana zvibvumirano zvekushandisa minda kwemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 99 year leases, offer letters nemapermit mukana wekuti vakwanise kuwana mari kumabhanga uye kutengeserana mapurazi izvo zvavati zvichavandudza mashandiro evarimi pamwe nekusimudzira zvichabuda muminda. Asi vamwe vanoongorora nyaya dzeupfumi vanoti havaone chirongwa ichi chichibudirira sezvinotarisirwa nehurumende sezvo paine zvakawanda zvinoda kutanga zvagadziriswa zvakaita sekuti mabhanga anotambira here magwaro aya sechibatiso. Mukuziya nezvinyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvekurima vari sachigaro veBoard reAgricultural and Rural Development Agents kana kuti ADA vaIvan Craig kuti tinzwe maonero avo.
Chirongwa chaparurwa nhasi naPresident chirongwa chakanakisa zvikuru uyezve chirongwa chinotambirwa nevarimi nemaoko maviri nokuti tiri kutarisa isu kuti marimirwo anga achiitwa nevarimi anga achigozha zvikurusa nokuti varimi vanga vasingakwanisi kuwana mukana wekuti vange vachiwana kumari kumabhanga zvichireva kuti varimi vanga vasina iye inonzi security kana chibatiso chekuti vange vachiti vemabhengi vanogona kubatawo vachizo kwanisa kunge vachiwapawo mari ichizobhadharwawo nekuwirirana kwavanenge vaita.
Munoona here vemabhanga vachitambirana nemagwaro aya mukukweretesana dzimari nevarimi?
Vemabhanga kuda vakakwanisawo kuchitambira chirongwa ichi zvakanyanyisa kuitira kuti varimi tinge tichibatsirikana nokuti zvinhu zvanga zvichinetsa varimi kuti mari vanoiwanawo kupi. Tine mapurazani madhamu, tine mapurazani ane migodhi yakawandisa wanga vasina zvekudiridzisa asi nechirongwa chichaona isusu kuti aiwa chirongwa chichabatsira varimi.
Zvino murimi wanhasi ari kuzvinzwisisa here zvokukwereta achibhadhara zvokusadya mhonzi yembeu shoko ramungamupa nderekuti kudii?
Aiwa, tinoti suku varimi mari dzikana dzauya weduwe ngadziende kubasa radzinenge dzatorerwa mari dzacho nokuti vazhinji tichaita dambudziro rekuti mari ichasvika pasina mari wofunga iwe wakuda kuroora mukadzi mumwe wakumbofunga zvekuda mota wakumbofunga zvekuda kuita zvinhu zvisinei nekurima kana zvavatorera mari zviri zvinhu zvatinge chiti kwete izvi zvinounza urombo zvinounza urombe saka tichiti mari kana taitora chiti ndiye tractor ngatiite zve tractor. Aiwa tikadaro tinge tagonera nyika yedu, tinge takukwanisa kurima, tichikwanisa kudyawo semhuri, tichikwanisa kudya senyika nekutengeserawo dzimwe nyika dzichiraramawo kubva mumabasa edu.
Vanga vari nyanzvi yezvekurima vari sachigaro weBodre Agricultural and Rural Development Agency kana kuti ADA vaIvan Craig vari parunare muHarare naIvans Zininga weStudio 7. Hurumende inonzi yakundikana zvakare mwedzi uno kubhadhara vamwe vashandi vayo mari dzavo dzemihoro nemabhonasi dzavanopiwa dziri mumazig paine nguva sezvakaitika zvakare mwedzi wapera. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vashandi vataura neStudio 7 vanoti vave kutyira kuti vachatamba kisimusi svondo rinouya vasati vatambira mari dzavo dzavanga vakatarisira kushandisa kutenga zvekudya nezvipfeko zvemhuri, uye vachiti vari kutya kuti panozouya mari idzi dzinenge dzisina simba sezvo mari yemunyika iri kuramba ichidonha kana zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Mumwe mudzidzisi asati awana mari yake ndivarosteni Mutapa. Vamutapa vanoti ivo nevamwe vadzidzisi vanoshandisa mabhanga akaita seZB, Agribank, NBS vachiri vakangomirira.
Ichokwadi ichocho varairidzi vazhinji vari kuchema nenyaya yekuti havasati vahora mari yavo. Isusu tava nemazuva mana tapfuura zuva remuhoro. Tiri kunzwa kuti varairidzi vakanyanya kubatwa nedambudziko iri vanoshandisa mabhengi akaita sana NBS, vana ZB Bank, vana Bank ABC. But tiri kuona kuti dambudziko iroro rakafanana, vakangohora USD chete vakamirira kuti vachawana ZIG component. Hatizivi kuti dambudziko iri ibhengi ravo here kana kuti hurumende ndoisati yaisa mari kumabhenga aya.
Vamutapa vanoti mari iyi yagara iri shoma ikazononoka, vanotambira yave shoma zvakanyanya isisina huremu. Mutauriri werimwe sangano rinomiririra vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaGoodwill Taderera vanobvuma kuti dzimwe nhengo dzavo hadzisati dzawana mihoro inouya iri mumari yemunyika, asi vanoti hurumende yakazivisa kuti izvi zvichaitika nekuda kwekuti haina mari inokwana.
Vaiti paivo mari inoita 58% yemari yose yavanenge vabwerengedza vawana, yatingati monthly revenue, ndo mari yavaitipa ichienda kuma.
Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano remubatanidzwa wemasangano anomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mashangu vanotiwo dzimwe nhengo dzavo hadzisati dzawana mari, vachiti havasi kuziva kuti dambudziko riri kuhurumende here kana kuti kumabhanga. Asi vanoti vachanyorera hurumende gwaro kuti vanzwisise kuti sei nyaya dzemihoro dzave kungoramba dzonetsa.
Aichokwadi, tiri kungounzwa nevatinomiririra kuti masalaries avo ezviga asati apinda, maus akazopinda.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo takundikana kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube kanawo vebazi rePublic Service Commission kuti tinzwe kuti dambudziko riri kubva papi. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaJenfan Muswere kana munyori mukuru mubazi vaNick Mangwana vanga vasingadaviri mbozhanyari dzavo. Asi mutauriri werimwe bhanga reCBZ kunotambirira vamwe vashandi vehurumende vaZimansio Chivange vati tivatumire mibvunzo. Asi mutauri werimwe bhanga reCBZ kunotambirira vamwe vashandi vehurumende vaZimansio Chivange vati tivatumire mibvunzo patsamba mbozha yavo, asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Patabvunza kuti sei hurumende iri kutatarika kubhadhara mari dzemuhoro dzemari yemunyika, asi vachikwanisa kukurumidza kubhadhara yemadhora ekuAmerica, vanoongorora nyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reCenter for Disability Rights vamasimba kuchera vanoti vanofunga kuti hurumende haisi kuda kuzadza mari yemunyika ichityira kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu.
Saka hurumende iri kutyira kuti ikapa vanhu vazhinji mazigi, vanhu vachangomhanya kunoda kunotenga maUS dollar. Saka inenge ichiita ichidzipa kusunungura kwayo mazigi ichitya kuti mari yavo inokwanisa kuzoshaiwa simba.
Mwedzi wapera munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Guvamatanga vakazivisa mapazi ose ehurumende kuti amire kushandisa mari pazvinhu zvisine nemihoro yevashandi nekuda kwekuti hurumende haisi kuwana mari yayaifungidzira kuwana. Ukuwo mamwe mabhanga anonzi mwedzi wapera akaramba kufanotambirisa vashandi vehurumende mihoro yavo yemazig achiti aityira kuti hurumende yaizononoka kuvapa mari dzavo zvekuti paizo. Ukuwo mamwe mabhanga anonzi mwedzi wapera akaramba kufanotambirisa vashandi vehurumende mihoro yavo yemazig achiti aityira kuti hurumende yaizononoka kuvapa mari dzavo zvekuti payaizopuhwa dzinenge dzisina simba. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vatereri, echinoi chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Show na motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Show na. Govanei nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa neBotswana zvinoti gore ra2024 ranga rakaoma zvikuru mukurarama kwazvo, izvo zviri kupa kuti gore ra2025 risave rakajeka kwazviri. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vevari kunze kwenyika vari kuchema zvikuru nekuomerwa kwavakaitwa neupenyu mugore ra2024. Mumwe wevanhu ava uye vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti vanhu vakawanda vanga vaine tarisiro mugore ra2024 asi izvi hazvina kubudirira nekuoma kwakaita zvinhu munyaya dzezveupfumi.
Igore raine tarisiro kubva kune vanotenga nekutengesa kunze kwenyika vachibva munyika Zimbabwe vakananga munyika yeMozambique, sezvo kwaitarisirwa kuti kuchave kuine shanduko yehurumende. Vanotenga nekutengesa vachitarisirawo kuti hurumende dzinenge dzichipinda dzinenge dzine muono wakasiyana newakare, muono une shanduko, muono une pundutso kune avo vanotenga nekutarisiro, asi hatina kuona chakazonyanyopunduka.
Mumwe murimi munzvimbo yematopo pedyo neguta reFrancistown Botswana vaClive Mugadza vanoti nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze havana zvine pundutso zvavakawana kubva mubasa ravo rekurima.
Takasangana nemachallenji ekuti mbura yakanonoka kunaya, mbeu dzedu dzakaafektwa neitwevhu zvakanyanya, mari dzatanga takaisa pasi ndimari yatiri kuzowana so far takukohwa tichiti takutengesa pakaipa.
Murongi mukomiti yeZimbabwe Exemption Permit Coordinating Committee vaEdward Muchatuta vanotiwo gore ra2024 harina kuunza mhinduro yakakwana maringe neramangwana rezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa.
2024 igore renge rakatiomira pfuura mamwe makore ese semaZTP holders. Ndopatakasangana nekuti takachinjirwa maminista. Kutochinjirwa kwatakaitwa maminista kwakatokonzera kuti zvinhu zvitenge zvitotiomera tive neconfusion yakapfuuridza.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvekuruka vhudzi muguta reHabaroni, amai Teresa Murambwi vanoti kushayikwa kwemabasa kuri kuita kuti vanhu vanoda kurukwa vashaye mari yekuita izvi.
Mabasa hakuna, takawanda isusu kuindustri yedu yekuhasela yakawandirwa nekuti ivo vacho vemuno vacho havanawo mabasa.
Asi vaJason Swena avo vanorarama nekupema muguta reFrancistown vanoti gore rino rakavadzidzisa kuti munhu anofanirwa kuzviitira zvinhu zvake kuitira kuti zvimufambire.
Zvagona kufambawo, ndakwanisa kuwanawo imba yangu, ndakwanisa kuvinawo mota yangu, ndakwanisa kutosiya zvese zvaviri kuita izvi.
asi vakaula nemwebe avo vanobva kuloa gweru mudunhu reMidlands asi vachitengesa mavhiri emota muFrancistown vanoti zvino zvavo zvakavafambira zvakanaka mugore ra2024.
Gore raya 2024 ndashanda because ndakagona kutenga fence ndakaisa fence kumba.
Asi chipanga mazano musangano reAfrican Diaspora Global Network Dr. Vusumuzi Sibanda vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kutsvaka nzira dzekupedza matambudziko ari munyika pane kutizira kune dzimwe nyika.
Vana veZimbabwe chavanofanirwa kuita ndechekuti vaone kuti vanorwira kuti nyika yavo itongo zvakanaka zvinofambidzana nebumbiro remutemo yenyika. Zvokuti vanhu vanofanirwa kutora simba ridzokere kwavari pane kuti rigare mubato rezvepolitiki rinofanira nezanupf rinochidzira vanhu richivarova.
Gwaro rakamburidzwa rebazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats muna 2022 rinoratidza kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru mazana mapfumba mune zvisere zvakabuda munyika mumakore guma apfuura. Munguva iyi vanhu vanodarika mazana manomwe zviuru vakaenda kuSouth Africa uye vanhu vanodarika zviuru makumi manomwe nezvina vakaenda kuBotswana. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezvitatu vakaenda kuUnited Kingdom uye zviuru zvisere nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevashanu vanonzi vakaenda kuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutarishwa kudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vazivisa nezvemari inoita mamiriyoni mazana maviri emadhora ekuAmerica yakanangana nekubatsira vanhu vemuSudan. VaBlinken vazivisa nezvedanho iri pamusangano mukuru wavakokera kuUnited Nations Security Council vachiti zvasvitsa rubatsiro rwapiwa neAmerica kuSudan kumari inodarika $2.3 billion kubva zvatanga kurwisana pakati pevakuru vemauto muna kubvumbi 2023. Kusungwa kwevanhu nekutongerwa kugara mumajeri vanenge vabatwa vachiraura vanobva kuThailand vari kusungwa neMyanmar kwawedzera kusawirirana pakati penyika mbiri dzakavakidzana dziri kuChamembe kwakadziwa kumabvazuva kweAsia idzi. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vachiudza VOA kuti chiitiko ichi chinoita sekunge chakanangana nekutsvaga ukuru pamberi pemisangano mikuru yehurumende ichaitwa muBangkok svondo rino. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Amerika yakurudzira hurumende Azerbaijan kuti iburitse muusungwa nekukasika vakaipandukira vakawanda varwiri vekodzero dzevanhu nevatori venhau vakanga vachisungwa nenyaya dzavo dzekurwira kodzero dzevanhu nerusununguko rwavanopiwa nebumbiro remitemo. Mugwaro richangobva kuburitswa, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vakakurudzira Azerbaijan kuti iburitse nekukasika Rufat Safarov, Sevinch Vagigis, Aza Gasmili, Farid Mehralizada, Batikia Haijev naGubad Igabodlu, pamwe chete nevashandi venhepfenyuro yakazvimirira yeMaedan TV vachangobva mukusungwa nevamwe vakawanda vakasungirwa basa ravo munyaya dzekodzero dzevanhu. VaBlinken vakati America inoshushikana zvakanyanya kwete nekusungwa uku chete, asi nekukwira kuri kuita kusungwa kwevemasangano akazvimirira pamwe nevatori venhau muAzerbaijan. Zvekuti kusungwa kwevanhu muAzerbaijan kuri kukwira zvinotyisa. Gwaro riri pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika iyi richangobva kuburitswa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica iro raitarisa mamiriro enyaya dzekodzero dzevanhu muAzerbaijan muna 2023 rakaburitsa pachena kuti mubatanidzwa wemasangano akazvimirira unofungidzira kuti kwaive nevasungwa vezvematongerwo enyika nevanhuwo zvavo vakachengetedzwa vasati vatongwa vangangosvika kumazana maviri nemakumi mashanu nevana kana kuti 254 kusvika muna zvita 2023. Vasungwa vezvematongerwo enyika nevamwe vakachengetedzwa vasati vatongwa vanosanganisira muzvinafundo ari murwisi wehuori, varwiri veutongo hwejekerere nevarwiri vekodzero dzevanhu, vatori venhau, vemapato anopikisa nevezvitendero. Vaviri vevasungwa vakamirira kutongwa vane mazita akataurwa navaBlinken vakasarudzwa kuti vapiwe mibayiro nebazi rezvekudyizana nedzimwe nyika muAmerica mwedzi uno nekuda kwekurwira kodzero dzevanhu nekurwisana nehuori. Rufat Safarov ndemumwe vevakatanga sangano rinounganidza zviitiko zvekusungwa kune chekuita nezvematongerwo enyika nehuori muhurumende reDefense Line. Mazuva mashoma asati auya kuno kuAmerica kunogamuchira mubayiro unopiwa negurukota rezvekudyizana nedzimwe nyika unopiwa kune vanorwira kodzero dzevanhu weHuman Rights Defenders Award, Rufat Safarov akasungwa nekuchengetedzwa muusungwa asati atongwa. Sevin Vagifgiz, mupepeti mukuru wenhau kuAbza Media, sangano renhau rakazvimirira rinoburitsa nyaya dzehuori, iro rakaburitsa nyaya dzine chekuita nevakuru muhurumende. Basa rake sezvakataurwa navaBlinken rakatsamwisa mapurisa. Muzvare Vagifgiz vanga vari muusungwa vasati vatongwa kubva muna mbudzi 2023. Musi wazvita 9 vakawana mubayiro unopiwa negurukota rezvekudyizana nedzimwe nyika muAmerica kune vanorwisana nehuori we2024 Anti-Corruption Champions Award, iye asipo. VaBlinken vakati vanokurudzira hurumende yeAzerbaijan kuti iburitse avo vakachengetedzwa muusungwa zvisina tsarukano nezvikonzero zvekurwira kodzero dzevanhu, yomisa kushungurudza vemasangano akazvimirira, yoremekedza rusununguko runopiwa nekodzero dzevanhu kumunhu wese nekuzadzisa kuzvipira kwayakaita payakapinda musangano reOrganization for Security and Cooperation muEurope. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Hazvo pastudio 7 musina kunge mataura nyaya yaperekezera mupoko kuti akanofira kuindia akazovigwa sei, hamuna kunge mazvitaura pastudio 7. Chandoda kuti vana vezimbabwe vamuzive ndechekuti uyo mupoko akandofira kuindia kwaairapiwa. Mugabe akafira kuSingapore kwaaindorapiwa. Vana chiwenga vakarwara vanoenda kuna naChina kundorapwa. Vana munangagwa zvimwe chete izvozvo vanoenda kuna naChina vachindorapwa. Koiwe sapota reZANU-PF ukarwara unondorapirwe ipi? Kuti iye munangagwa ndiye munhu anofanira kunge achiti akazvipatara zvoda kuti vanhu vavarapirwe munyika mavo naiye arapirwe munyika make.
Ya apo pastudio 7 hapana baba vakataura nezuro apo vakati izvoni havachadu kondororwa especially ma2000. Inhau yokuwanzirwa masimba, vari kuwanzirwa masimba sere. But panhau iyoyo yokutengesa pamwiri manji, inhau yokushupika iyo. Hakuna munhu anobva pamba pane zvese anooneka achizopinda murodhi kundotengesa kunge mwiri. Saka vari kushupika, inhau yokutotsvaga mari. Hakuna mabasa, saka vari kutoshupika.
Vakandijonga pane mire pastudio 7 apo. Ndiri chizvarwa cheMozambique. Ndoro umu wakamirira kuzwa kuti Mozambiki president uchatonga ndiani. Taane nguva yakareba takagarira maresults. Chii chiri kuitika? Kuna vamunangagwa ndivozve mukuru vanoti Sadak. Chii chiri kuitika kuna vamunangagwa? Tinoda kuzwa maresults ekunyika kwedu kuMozambiki.
Pamusoro yana mukoma Jonga akandimirira. Tini Adam chitauro ndiri muna muQueenstown. Nzvimbo inoitwa Linge ndimunayo gore ndimi munaro Kisimusi namukoma Jonga. Ndiri kutaura pamusoro pevana veZimbabwe kuti chero takaita sei vana veZimbabwe munyika yeZimbabwe vana munangarwa vachiita zvavari kuita tichafa tichitambura. Vana veZimbabwe tichafa tichitambura chinhonga nhoko dzezvironda ende 2030 kana 2070 vanenge varingoripo.
Ukaenda kubhengi ukabvunza mashandi vomubhengi vanokudza kuti hatitozivivo kuti zigirenyu rinoya rini. Saka tava tichingokumbira kuti mutibvunzirewo kuvakuru vari kumusoro kuti zvambomira sei, hatichatonzwisisi kuti zigi racho richiriko here, nekuti vamwe vangu anenge akatotora loni.
Izo dzanga dziri pfungwa dzevateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Muchirongwa chedu chemagitaro chosvondo rino tinokupai hurukuru nemuimbi ari kusimuka zvine mutsindo achiimba musambo wecontemporary jazz. Bernard Betera akaita mukurumbira paakatanga kuimba achinzi atora ruoko rwevaive nemukurumbira mushakabvu Oliver Mutukudzi. Ngatinzwei hurukuru yaaita naivan dzininga weStudio 7.
Zimbabwe magadi yenyu muri Africa munukadzi isongo yandakatarisana nemadzimai nziyo iyi ndakatarisa kuti kune zvakawanda zvirikuitika kodzero dzemadzimai vamwe vari kufunga kuti kodzero madzimai havana asi ndiri pano kuti ndikudzei kuti kodzero madzimai muripo mukana wekushanda uripo ende musavarairwa nekuti nguva dzagara kazhinji kacho dzinenge dzichiita kunga dziripo asi uzoye uchitswa kunzi apaya wakanga uine mukana wekuita izvi neizvi neizvi
saka Bernard munhukadzi iri kutambirwa sei muchaungao
chinhu chandiri kufarira zvakanyanya pasongo inonzi munhukadzi ndechekuti madzimai izvezvizvi vapepuka saka ndoda kungokutendai nekuti nziyo iyi right now ndokufamba kunzvimbo dzakati wandei kuda kwenzvikwe kwesongo iyoyi tichinopefomera madzimai kune maorganizations ari kuitwa munyika munomu yemadzimai vanenge vachiungana vachidzidzisana saka ndiri kufara zvisingaiti
wana kupi kana iwewe wacho uri kubatika kupi
kunevese vangada kuziya nezvekambo aka kambo aka karikuonekwa pama social media handles angu munongonyora kuti Bernard Betera Music Bernard Betera Music namba dzangu dzipa WhatsApp dziripo futi pa Facebook ipapapo kana kuti ndokupai 0777224320 so ngitoripo pa YouTube ku Twitter kwangu ku TikTok ku ma social media endo zangu ese so ngiripo munhukadzi
une shoko here ungade kuusira wavatsigiri nhasi
kunewo sevanondisigira ndoda kungokutendai nekuti kubva pa zuva rekutanga kusvikira pari nhasi musiyano ndiri kuona zita rangu richikura fanbase yangu iri kukurawo handina munhu anoteerera music wangu kuti anoti ndakazombokuteerera ndaneta ndakuda kumboteererawo vamwe ndoda kungotenda zvangu nerutsigiro rwakakura kudai so zvipfuwiro zvenyu minamato yenyu mwari kutoshandisa ndinondangu
Woza Friday tombo rova magitaro zvishoma munhukadzi
Sae kambo munukadze kubva kune muimbi Bernard Betera muhurukuro yaita naivan dzisininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi apo tiri kukurukura nezvetsaona dzemumigwagwa munguva ino yezoro rekisimusi negoredzva uye kuti zvii zviri kuitwa kuderedza tsaona dzemumigwagwa idzi. Tava tashuka kumagumu yichirongwa chedu. Anukunika yane mufaro semazuwa wose. Ndini wenyu, jonga kandemiri, ndirimu Washington DC. Ndi kusemi na ntungamili nkomo.
Soku isikati